kuna Ramaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakafuratira zvirango zviripo ichokwadi asi hazvina kuitirwa munhu wese zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri husina jekerere ndochokutanga chepiri dambudziko harisi muzvirango dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu sarudzo dziri pajekerere uyezve necorruption kutadza kutonga kuriita ZANU-PF ndokuita kuti vana veZimbabwe vakawanda gurususu riende kusouth africa saka apo vatadza kuona
saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani nokuti unoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho
aiwa kanhongonya yezvirango kamajonga haisiko kuamerica nanga nyaya iri kuZANU-PF ivo vanoziva kuti ZANU-PF muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno kuri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kusouth africa saka nanga nyaya yacho ndiEmerson Mnangagwa neZANU haisi America kana Britain
tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo
vachaguma vakutotaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF uyezve ndinofunga initi kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzatoita sarudzo dzonga sarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitotaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF saka handifunge kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatichitaura nyaya yacho nemazvo asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyepo chinotozikama nemunhu wese kuti haachisi chokwadi
asi tingati tichitarisawo divi reamerica tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe
chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndivo vari kuchema chema neutongi hudzvanyiriri hweZANU-PF saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii